This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya zirikuitika muZimbabwe. Zirikute penyura tiri pa mzinda we Voice of America, urumu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 28, 2028. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikonzero chikuru ndechekutiza vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yose delivery system nyika dzavo.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri parufu rwevaive mutungamiri wenyika yeAngola vajose Eduardo dos Santos, avo vakashayikira vari kuSpain. ZANU-PF yopemberera kukunda musarudzo dzekugokwe Kabuyuni, uko veTCCC vachiti ZANU-PF yakakunda musarudzo idzi ichishandisa mhirizhonga.
Chikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova, nekuti ndaiwanzorovana nevakomana. Saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri, saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvetsiva izvi havana kushamisika nazvo.
Mumwe mudzimai wechidiki woita zvodavado mumutambo wetsiva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vabatana nhasi nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nevamwe vekunze parufu rwavajose Eduardo dos Santos, avo vakashayikira kuSpain musi wa8 chikunguru. Vadon Santos varadzikwa nhasi pazuva ravangadai vasvitsa makore makumi masere. Vamwe vatungamiri vange vari parufu apa vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDRC uye mutungamiri wenyika yePortugal vaMarcelo Rebelo de Sousa. Vadon Santos vari pakati pevatungamiri venyika dzemuAfrica vakafira kunyika dzekumawirira nekumbabuda zuva vachirapwa, sezvo zvipatara zvakawanda munyika dzavo nemuAfrica zvisina zvikwanisiro. Vamwe vatungamiri vekunze vakafira kune dzimwe nyika vanosanganisira vaRobert Mugabe vakafira kuSingapore, vaLevi Mwanawasa vekuZambia vakafira kuFrance, vaMichael Sata vekuZambia zvakare vakafira kuBritain, vaMel Zenawi vekuEthiopia vakafira kuBelgium, vaUmaru Musa Yaradua vekuNigeria vakafira kuSaudi Arabia. Ko, chii chinopa kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vanorapwa kunze kana vachinge varwara, uye dzimwe nguva voguma vofira ikoko kunyika dzinenge dzakabudirira? Mugoziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Chikonzero chikuru ndechekutiza vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yose delivery system nyika dzavo. Vanogondezvevarombo iyo vanongoenda kunorapwa kunze kana varwara. Saka kana zvazonyaya yakudzimba, vanozopedzisira vafira kunze ikoko. Munyika dzavo mune zvipatara, asi hazvina chirimo. Mahealthcare workers acho akaisoenda kare kuBritain kuSouth Africa, and hapana zvikwanisiro zvokuti vangarapiwe. Havangagone kudada nemahosipitari avo emunyika dzavo. Ndo dambudziko ravanaro iroro.
Asika ivo vatungamiri ava vakanyorerana yainonzi Abuja Declaration yekuti mari yebudget zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviende kunyaya dzezveutano, sei zvisiri kuitika izvi?
Hapana political will. Muhana dzavo vakangosaindirana zvekunyeperana zviya zvoitika maradership zvemaAfrican leaders, asi muhana mavo chaivo chaivo havazvikoshese zvokuti vaise 15% kuhealth. Nyango wakaisa 15% yacho inokupera nokubiwa nayo vanhu vamwechete vakananga vachitunga miriyoni nokugadzira chitatara zvedu. Saka corruption ndiyo problem. So dambudziko ndere political will hapana.
Totarisawo idzo mari dzinenge dzichishandiswa dzatingati dzevanhu vanobhadhara mitero kana kuti mataxpayers pavanenge vachirapwa kunze uko, hazvitozosiye nyika yamuzvikwereti zvakawanda here?
Ini maonero angu ndeyekutoti izvo mari inoshandiswa nevakuru vedava vachienda kunorapiwa kunze kwenyika, budget yazvo kuda yakakura kudarika budget dzenyika the Ministry of Health zvenyika yedu seinoZimbabwe. Vanoshandisa more money yekuti dei vaiisa muhealth care system yedu taiwana zvikwanisiro zvese zvakakwana. Saka taxpayers money iri kungopera ichirapisa vakuru then imwe vachimora vachida vachiita zvimwe zviri paside zvisimburi zvokurapiwa. Tinozviona izvozvo kumamedical aid evazhinji yakaita sepayment service medical inogara yakabroka asi vanhu vakubvisa mari dzavo every time asi tozvizvati dziri kudiwa nevakuru.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe. Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaburitsa padandemutande rayo reTwitter zvakabuda musarudzo dzekugokwe kabuini dzakaitwa neZuro. Vakakunda musarudzo idzi ndiva Spencer Chuma veZanu PF vainge vaine mavhoti zviuru gumi nemazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 10,727. VaConstantine Muguti veBato Residents Coalition for Change vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana masere kana kuti 4,800. Asi VCC nevanorwira kodzero dzevanhu vari kugunununa kuti mhirizhonga yakaitika munzvimbo iyi ichinzi yaiitwa nevatsigiri vebato reZANU PF ndiyo yakakonzera kuti bato iri rikundwe musarudzo. Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF ava nemusi wechina. Vamwe vatsigiri vebato iri nevatori venhau vakakuwadzwawo musi uyo. Asi Gibbs Dube weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Tine mufaro uye tinonzwa manyawi nekudzukirwa nomufaro semusangano weZANU PF nebasa rabatwa kugokwe tichiti makorokoto kuna vaSpencer Chuma nokuhwina zvine musimba nemutindo hongu. Tinoziva kuti vanhu vanga vaine tarisiro yekuti vanotipisa vachahwina gokwe kabuyono, asi vaSpencer vatipa manyawi kumusangano weZANU PF. Tinonyanya kutenda veyouth league neveomens league andikoredi rekomisariati nebasa guru ravabata iro ratipa manyawi, tichitarisirazve kuti zvavaita izvi zvinotitarisa kuti muna 2023 musangano weZANU PF hauvakwi mumapepa, hauna kugadzirwa pasocial media, wakavakwa panhoo dzavanhu. Naizvozvo ndokusaka tichikunda musarudzo.
Vari kupisa vari kuti nyaya yeviolence kuti vanhu veZANU vakarova vanhu veCCC.
Hatinzwi kushamisika nemashoko aya kunyanyanyanya achibva kune vane mapato anopikisa. Ko zvagara kandiwo magariro avo ndomugariro wamuchatanda iwoyo wokuti kana akunda kana vachinge vakunda musarudzo vanopembera kwazvo. Kana vachinge vadyiwa nebato reZANU PF vanotsvaga zvikonzero zvekuti tadyiwa nokuda kwechiti nechiti. Tinozviziva makore ose ndokusaka kubva mugore remwaka wa 2000 kusvika pari zvino madhekedzi maviri 5 sarudzo dzaitiwa, shanu hapana imwe chete yavakati vadyiwa zviri pajekerere. Tinozviona zvichiitika kuKenya nanavaodhinga iriri iscript raaneta nokushandisiwa ende harichati vhundusi tinoriziva richingouya, asi hazviti vhundusi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo muteedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva.
Tavanhu vekugokwe nokuti bhotera zvine musindo tichiita tarisa kuti pakaitika mirichonga pakaitika nyaya yemoda 1000 vanhu vakavachitinwa nemasabhuku kunzi vanofanira kuvhotera pakati pakaitika nyaya yekushandiswa kwehuku nechibage kuda kutenga vanhu asi vanhu vakachinga
kosei muri kuti muri kufarai makakundwa musarudzo
paemechii aiwanzobudi vanhu isu tiri kufara nevhote share yatakaita nekuti zvinoratidza kuti tikusimudza vhoti yedu kumaruwa makaona violence yakarambidzwa kukampena mukuru wedu vakarambidzwa kuti vapinde mugokwe zvese izvaita kuti vapunyikidze vanhu nekudzivirira vanhu nekutyidzira vanhu zanu yahwina neyatinoti muchirungu imagine of terror nekuti havana kuvhoterwa nevanhu nekuda kwavo saka kuona vanhu vasinga vachisapota shanduro tinotenda zvikuru.
Saka maendesa here zvichemo zvenyizvi kune vezveki nevamwe vakaita seZimbabwe Human Rights Commission
ndokutotanga chirongwa chekuti gadzire nyaya yemareforms nokuti ndo nyaya irikuratidza kuti yaita dambudziko munyika kuti munofanira kuita mareforms zveki inofanira kumeka sure kuti free electoral environment iri free iri fair kuti vanhu vese vagone kukampena vanhu vese vawane access to state media munoziva majournalist akarohwa achida kunokavha rani machifu atichidzirwa nemasabhuku kunzi vanhu vedu vanofanira kutinhwa kuti vavhotere zvanhu vanhu hazvitimo donde zvimwe zvinhu zvetavakugadzira patikulonja dhokumendi redu zinonzi tai kuti tange kusenza nzira dzakasiyana kudimanda mareform.
Uyo anga ari muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaWilfred Chuma vanoti varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigirwe bato reZANU-PF muHarare nhasi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato reZANU-PF muHarare vaGodwills Masimirembwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaChuma avo vapinda muchipatara.
Ndaenda kumbare ndakapeka regalia yeCCC. Ndisa kubatisa zvindashinda kumusha zvemwana wechikoro. Saka ndasika paya paya ndapinda zvandaita ndikatobatisa zvinhu zvacho pabhazi. Saenda pandati harika ndinge kukambudzima zvangu pano ngada kunoona. Panda kutofamba kutokurosa pavhiribhc paya paya. Pabva papfuura vakomana 2 vachangopfuura ndobva ndatoya mota yainge katozara vanhu. A more than 20 vanhu vabva vatondikomba. Ndokutanga kutonditi waya kupeka regalia yeCCC. Rekunoku munozviita imimi varidzi hapatakwa zvakawanda vamwe tichitaura kuti maTPC imi vanhu munoziva maTPC achitora nyika makaita sei vabva tichanga ndidi handi kofisi kwakofisi kwavo ndihandizivi ndekubhangu rekumbari ikoko saka ndopatanda kuto ndirova nemambama vatorimisira pasi kutoti hani matanda nematanda vatanda nematanda hane pamvura sine masuwage here angati anitenda nekutarika nekumbareko ndinogara pasi hakurova chaiko chaiko kuti kutamba.
Pane vakurwai vacho pane vamaziyawo here?
Sevanhu vandatanga kutora nhasi hapana vandaziva asi tiri kunzindinemunhuzaindeuyuyuyu asi ndevanhu veZANU-PF.
Sei muri kuti ndeveZANU-PF?
Bodi vamwe vacho vangatipeka matisheti nemaketi.
Imwe nhengo yebato reCCC vaWilfred Chuma vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies riri kuyambira kuti hondo pakati peUkraine neRussia ikaramba ichienderera mberi ichapa kuti vanhu vakawanda pasi rose vayaure nenzara. Red Cross inoti varombo kunyanya pasi rose vatotanga kusangana nematambudziko aunzwa nekudhura kwezvinhu. Ukraine ndiyo nyika yaitengesa chibage chakawanda pasi rose hondo isati yatanga. hondo ii yapawo kuti mafuta ekufambisa dzimotokari adhure zvokonzerawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichitachamuramba muru. Sangano reInternational Red Cross rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 22 million vachadawo rubatsiro kana hondo iyi ikaenderera mberi muUkraine. Chikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAl-Shabaab chatumira mashoko ekutyisidzira Kenya chichiti chichairwisa kana mauto ayo akaramba ari muSomalia. Chikwata ichi chayambira kuti chicharwisa maguta nemadhorobha emuKenya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nhasi tine hurukuro nemurayiridzi wechikwata chenhabvu yevechidiki vari pasi pemakore gumi nemanomwe kana kuti under 17 cheGMRI Academy Private School, uye aive mutambi wechikwata cheCapes United Mike Big Mike Temwanjira. Chikwata ichi chakakunda Dynamos 5-4 mapenalties makwikwi eAchford Gutu tournament akatambwa neZuro. Ngatinzwe hurukuro yataita na Temwanjira.
Izvo tiyenera paGimri School, Gimri Academy School, iri paLong Chain. Pane right chain iripo before Long Chain. Unodzika nayo unonokusvika pachikoro ndopatinotrainera ipapo. Saka programu yedu inotanga, tinotanga training like Tuesday at 10 o'clock, 10 a.m. at 10. Ndeza kumatikoro. Saka always group ndo dzinge totangira paunder 10, then under 12, under 14, under 16, under 18, ne under 20. Saka ndo mamirira akaita programu yacho. Saka munhu wese anofungira kuti ane talent, ane mwana wake anotamba, ngauye timuone. Ende tikaona kuti you are good enough, togona kuva totokupa scholarship yako pachikoro.
Saka mungati pari zvino pane vana vangani?
Pari zvino last week ndopatakaita patakatanga matrial edu va tatanga kuva 22 tichipedza musiwa 26. Saka so far vana vakauya vakatenda vanosvika zvekuma 35 bhozi vachiri kutanga bhozi takaita pamaflyer pamawhatsapp group. Saka chiflyer chedu hachitanga chotenderera. Saka we are planning again kuita mamwe matrial, I think after 2 weeks time. Hatinovimba kuti vana vanouya vakawanda. Senekuchama kwatakaita tournamendi wozi vamwe vacho vakatamba tournamendi yatakahwina neZuru, vamwe vacho vanga vatorita matrial. Saka aihope kuti vanouya neuwandu hwavo.
Saka kuti muzounganidze icho chikwata chakasimudza mukombe ichi zvakatora nguva yakareba sei?
Inini ndandine chikwata changu chandandinacho kudhara. Saka ndabva ndabatana namukoma Gilbert Mponda. Saka vanga vane vana vepachikoro vamwe vashoma. Saka hazvinambotorera time. Nyaya yekuti inini futi ndandine vamwe vana vega vekuwarin park. Saka hazvinambotorera time kuti tikwanise kubatanidza chikwata ichi.
Vanenge vabudirira vatamba zvinonwisa mvura vanozoenderera mberi sei? Muone wenyu ndeyekuti vaite sei? Pane zvikwata zvikuru here zvamuri kushanda nazvo apa?
Vanenge vakwanisa kutamba nemazvo chovakwanisa zvatichi kuda iyo mhiri tichavatsvagira kuti vakwanise kutengawo kunze kwenyika kwandikatamba kuya kunana Serbia, kunana Romania, ndikatamba kuThailand. Saka ndokwandiko kwatinewo mukana ikoko kwekuendesa 1 or 2 maplayers.
Tichitarisa iwo makwikwi ane Zuru aya, makafara here nezvipo zvine vana kana kuti hatingati matarenda tichitarisa kuti imi makatambawo nhabvu kwenguva yakareba? Remangwana reZimbabwe rakajeka here pane zvamakaona?
Matalenti aripo. Like yesterday tinhu iri yatakatamba ini ndakagozanyere yemaunder 17 katonamen. Asi ndakaisa kamukomana kadiki kane 14 years kanogara kumbare uku. Kakatouya tichitarisa matrials. Ndo kakatoita young player of the tournament ikako. Ikako ndinotarisire kuti tikatapa zvinhu zvakakwana. I think in 2 years time chaivo anenge akutamba mukomana iyi kana kuEurope chaivo.
Tiri kuona vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka, vamwe vari kungoita zvakadaro daro. Zvakakosha sei kuti vaite zvemitambo izvi zvamuri kuita? Sei zvakakosha?
ipapo doi mefuti nyaya ya tuda utea kutichinje ni yuyo wazi mkachariza wana watu yotora vatina u tuda utea kwanje ingeta nyaya kutuwasa ite mnyaya madhagi yuyo wazi moment ya tunainda nao kutreni ipatio trena everyday kutreni awani wawasa kwa nite kufunga zi mfuta hizi nekumwa wazi nga wabu ngo focus on training wakapa kutreni wabu shika wane nga wane ito shika orara senga ipapa indoto zikani kune kwa kumbogu senga pandio lasi hakuna kana training 2 days wanito uya ujo ya kosi tofa na hindi ya kutreni
asi imo muarari ni mnyi nkao muchi ni mitambo ere yakawanda yakuti vano kwanisa kukwikwiza yowe chidika kana kutisunenge zichiri kunezi
ya ndakatea na mitambo ndo tisa kujoi na upane mweno zile light league inana joina mojira wao inema akadi makawanda yunga mwazi 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 kataka uja mwazi wakatotipa pressure kutahangu kwenye haikuti mwazi kumeni really strong.
Murairidzi wechikwata chenhabvu cheGMRI Academy Private School Mike Temwanjira ari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munoti pasina Yesu simba rangu simba rangu.
Vatereri ndini Tanonoka Wande tinosangana zvakare manheru anhasi muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa zvamunofungavo pamusoro penyaya yesvondo rakapera yevakorinde vekutanga chapter 15 verse 29 inoti ko avo vanobhabhatidzwa vakafa vachazoita seiko kana vakafa vasingazomutswi. Ngatinzwei maonero apasta Mungu pamusoro penyaya iyi.
Kana kuchinzi evhangeri yakaparidzirwa vanhu vakafa vakabhabhatidzwa vanhu vakafa tisu vakatenda shoko raMwari kwete hama zvitunha zvakafa hakuna munhu ungakwanisa kubhabhatidzirwa zvitunha zvakafa asi isu tisu tinonzi takafa pazviri kubhabhatidzwa kwatakaita kuya takafa pamwe chete naKristu saka kana shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa rinotaura vanhu vose vakatenda kuna Jesu vakabhabhatidzwa kwavari ndo vanonzi vanhu vakafa. Zvitunha hazvikwanisi kuti zvichabetsereka nevanhu kusara kwekuti zvaitirwa nyasha naJesu Kristu. Saka evhangeri shoko raMwari kana richitaura zvevanhu vakafa rinotaura zvevanhu vakatendeuka kuna Jesu vakabhabhatidzwa ndo vanhu vanonzi vakafa pamwe chete naye. Saka zvose izvozvo kana evhangeri shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa rinoreva richitaura nevanhu vapenyu vose vakafa muna Kristu kwete zvezvitunha.
Ngati chinzwaivo pfungwa dzamufundisi Richard Moyo pamusoro penyaya iyi.
Inoo ndira kuwedzera nhau yakataurwa zvondo yapera kubva kuna vakorinde yekutanga pachapter 15 pavhesi yomukati 29. Nhau iyi inhau yakanaka zvikuru. Paulo achiparidza pavakorinde wakanga achiparidza nhau yokumutswa kwevakafa muzita raJesu Kristu weNazareta. Paulo achitaura achiti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa chero avo vose vakafa tiri dai vainyabhabhatidzwa kubhabhatidzwa kwavo kungadai kusina maturo kungadai kusinga na zvakunobatsira nokuti kana kusidai kusina kumutswa kwevakafa chero vakafa vacho tiri dai vainyabhabhatidzwa zvingadai zvisina kudero. Akanga asingarevi kuti vanhu kana vachinge vakafa vachava nokumwe kubhabhatidzwa. Munhu wese anobhabhatidzwa ari mupenyu. Asi yakanga iri nhauyo kuti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa chero vakafa dai kwainzi vabhabhatidzwe kunga kana kusina kumuka kumuka kungadai kusina maturo. Chere ivo vakafa vacho kana kusina kumutswa vaigozobhabhatidzwe iko kunoti ivo vose vakafa muzita raJesu Kristu weNazareta dai kanga kusina kumutswa kwevakafa vaigozobhabhatidzwe kuti vaizogamuchira chiiko pana naJesu Kristu weNazareta. Kududzira kuti Paulo achiparidza nokudzidzisa vanhu pamusoro pekumuka kwevakafa kumutswa kwevakafa kuriko haasaireva kuti vanhu vakafa kudero vanobhabhatidzwa. Munhu anobhabhatidzwa nemuviri wenyama sezvanjiri kana sezvauri izvozvo. Asi achinge atorwa paspezuva achazomirira zuva rake rekumutswa. Sezvo kuti Jesu Kristu wakamutswa. Nekuti Paulo iye achitaura achiti dai kwanga kusina kuzvisizvo kudero kana nesu kuparidza kwedu musatisi Nazareta, kungadai kusina maturo, dai kwanga kusina kumutswa kwavakafa, tingadai tiri vari venhema, zvaitova nani zvedu tindodya zvokudya zvedu kana zvokunwa zvedu. Asi nokuti Jesu Kristu uyu wakafa akamuka nezuva retatu vanhu vose vakamuona, akazviratidza kuvanhu vakasiyana siyana. Saka nhasi uno kuparidza kwedu kana tichiti kuno kumutswa kwavakafa, vanhu vose vachamutswa nomutovo wakamutswa nawo Jesu Kristu. Tinoziva kuti iye sepachedu vanhu tinofa nomuviri wevhu nemuviri waAdhamu, asi tichimutswa nemuviri waJesu Kristu sekumuka kaakaita pasungano yaMwari. Kureva kuti shoko raJehovha Mwari rinotizivisa kuti vose vakafira muna Kristu, vose vakafira muna Jesu, vose vakafira mukutenda, panguva yekumutswa vachamutswa. Vose vakafa vabhabhatidzwa mushoko raJehovha Mwari, panguva yekumutswa vachamutswa. Saka nemashoko iwayo ndoda kungotenda nokurumbidza Mwari. Ishode ngatire zvakanaka nemubvunzo uyoyo. Tinoziva kuti nokuda kwaJesu Nazareta anotigonetsa.
Vatereri, tumirai mibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vezvezvitendero pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo pakutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemutambo, mutambi wetsiwa yevanhukadzi aita mukurumbira kuda kwashe Chiwandire aregedza basa rake rekuruka vanhu musoro nekuti tsiva yamupa upenyu hutsva. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chiwandire uyo ane bhande reWorld Boxing Council WBC anoti paasvika netsiva hapachaita kuti aonekwe akamira munzira kuteedzera kutsvaga vanhu vekuruka musoro.
Ndine levhu randave ndavo world champion, saka zvichaitwa kuti ndimire mustreet ndichiita tauting yedu ndichisungwa nemapurisa. Saka zvichaita seworld champion ndakukodzerwawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Anoti tsiva yamupa upenyu hutsva washandura zvikuru magariro ake.
Ndine levhu randave ndavo world champion, saka zvichaitwa kuti ndimire mustreet ndichiita tauting yedu ndichisungwa nemapurisa. Saka zvichaita seworld champion ndakukodzerwawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Pari zvino Chiwandire atamba mitambo misere ndokunda mumitambo mishanu, mina yacho achikunzira vamwe vatambi pasi. Asi mbiri yakanyanya yakauya apo akatora bhande reWBC reuremu weSuper Bantamweight arova Catherine Piri wekuZambia, uyo ane zita rakasimba pasi rese. Izvi zvakamupa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakamutenda nemari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica.
Mari yandakapiwa nemukuru wenyika ndakashandisa kuvaka pamba pamai vangu, zvinova pakuuye murikawo pakutarisikawo.
Anoti mumhuri make havasi kushamisika nezvaari kuita mutsiva, nekuti kurova siyani mangoromera kwakatanga kare kare achiri mudiki.
Tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova, nekuti ndaiwanzohurovana nevakomana. Saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri, saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvitsiva izvi havana kushamisika nazvo, nekuti vakanga vachiziva kuti zvinhu zviri mandiri.
Maneja wake Clyde Musonda, uyo anove zvekare murayiridzi wake, anoti Chiwandire ane matambiro akasiyana nevazhinji ayo anofunga kuti achamusvitsa kure.
Kana iko ane speed plus anokanda magood punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi boski. Ane speed yakanyanyisa.
Chiwandire uyo ane vana vaviri ari kukurudzira vanhukadzi, kunyanya avo vanochengeta vana vari vega, kuti vasaore mwoyo kana zvinhu zvaramba, asi kuti vaedze zvimwe. Pari zvino Chiwandire arugadzirira kudzivirira bande rake re WBC Nazulina Munoz wekuMexico. Bande ranaro ndere Silva uyezve rechipiri muremu weWBC asi chinangwa chake kutora regoridhe iro rinaye Milatsi Makadzo wekuMexico zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiyamina Gibbs Dube. Tobuizika.